Apex Council tsanga natika bvumirana kuti tochi ita scale up strike yedu chikireva kuti kubva nemusi wemuvhuro musi wa 23 Monday kusvika nechishanu musi wa 27 tiri kudokera pa strike zvakare inenge iri stay away. Izvi zvakonzekwa nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti government yakanga yatipa promise yekuti mangwana musi weFriday musi wa 20 endira tinosangana seNational Joint Negotiating Council kuti tione position yegovernment pamasalary. Asi patasvika pari zvino government haisati yatinyorera kuti tinosangana nguvai uye kupi, zvichiratidza izvo kuti zvechokwadi mangwana hapana musangano watatarisira. Saka zvinhu zvatikashamadza zvikuru, saka tati aiwa kuda vanoona sekuti tiri kukundikana, saka tave kuwedzerawo mazuva.
Asi ka tiri kunzwa kuti munzvimbo dzakawanda vashandi vehurumende vanga vari havo pamabasa vasingateereri kurudziro yenyu.
Tisingazivi kuti ongororo yaitwa kupi. Chatinoziva isu ndechekuti vashandi vazhinji varega kuenda kumabasa. Asi zvinhu zvatotarisira kuti nyangwe patinoitawo strike zvinonetsa kuti tiwane yatingati 100% participation rate. Vashandi vanhu vakasiyana, vamwe vanoramba kuramwa mabasa nenyaya yezvikonzero zvezvitendero zvavo chaizvo chaizvo zvisingavakonzeri izvozvo. Saka isati hatikwanisi kuzowanikwa tichimbunyikidza vashandi vane dzimwe kodzero. Asi pari zvino tiri kufara nezvaitika.
Ko iwo masangano evashandi vacho anenge anga achimbokandirana makobvu nematete, hazvisi kukanganisa here zvinhu izvozvi?
Pari zvino hatisi kurwisana pachedu. Nyaya yakanga iripo yaikonzwa kuti titinetsanei pamasvondo maviri apfuura yanga iri nyaya yekuti toenda mberi sei. Saka takazokwanisa kubvumirana tese kuti aiwa ngatiinde pastrike. Vamwe taida kuti strike ikasire, vamwe vachiti aiwa ngatipei hurukuro mumukana. Saka tese tazoona kuti nyango hurukuro hakuna kwadziri kutisvisa, asi tingori kukutora mamabasa ndokungatibatsire.